Good evening.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 17 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vachiti vanofanira kuti vatsiurwe nenyaya iri kupomerwa hurumende yavo yekumbunyikidza vanopikisa. Asi veZANU-PF vanoti varikungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pedare reUnited Nations General Assembly nemusi wechina. Vamwe vari kutaura musi uyu vanosanganisirawo vatungamiri venyika dzakaita seKenya, Malawi, Cameroon, Italy nedzimwe. Asi sechave chigariro, Brazil ndiyo inotanga kutaura ichiteverwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemusi wechipiri. Asi vamunangagwa vari kuenda kumusangano uyu vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu, vachichema-chema kuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa, sezvo kubva zvapera sarudzo nhengo dzebato rinopikisa dzeTCCC 16 dzasungwa nemapurisa dzichipomerwa mhosva dzemhirizhonga kunyanya. Dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti kunyangwe dzikanomhangara dzinobva dzasungwa nemapurisa padzinenge dzichimhangarira nhengo dzeZANU-PF. Mapurisa pasina kupa umbowo akangoburitsa mashoko kuvatori venhau achiti ane umbowo hwekuti veTCCC vanoda kuratidzira zvichitevera sarudzo dzakashorwa munyika nemasangano akaita seSADC, African Union, European Union, America nemamwe. Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti nyaya yeZimbabwe inofanira kuzeiwa kunyangwe kumucheto wemusangano weUnited Nations uyo. Asi vanokokera bato reZANU-PF mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti zvekuti Zimbabwe izeiwe hazvina nematuro ose.
Tinoziva zvikuru kuti vazhinji kana kwangotanga kuita misangano mikuru yedzinyika sezvizvi ndokwavanenge vachida kusvibisa nokuti nyika yedu ionekwe nenzira isiri iyo. General Assembly kune maprograms, kune mareasons anee akaunganira vatungamiri vedzinyika. Saka tinenge tichindomutaura zvokuti kuda kuno mumwe wakapa akasungwa akapara mhosva yake, mumwe wakatorawo mukadzi womunhu uri kuda kusungwa, ndozvototaura kugeneral assembly.
Kugeneral assembly kunenge kuchida kutaurwa nyaya dzakaita sei vatogarepo?
General Assembly ine zvikuru zvinofanira kutaurwa zvedzinyika zvinovavarira kuti pasipose pabudirire paende mberi. Zvino vazhinji vamunonzwa vanonzi vanenge vachisungwa namapurisa vane mhosva dzavo, asi nemhaka yekuti vanhu vachida kupotera kupolitics vanobva vamanya kuti ini ndasungwa nokuti ndiri wepolitics, ndiri webato rakati nerakati. Zvizhinji zvacho ukazvitarisa vanhu vakonana padoro varwa warohwa wotoenda kune rimwe bato woda kuvavarira kuvanda ikoko. Haisiyo nyaya yatinonotaura kugeneral assembly. Asi vazhinji vedu tinovaziva. Kunge kamwana kanoti kana kakaona vaenzi vakange varipo kanotanga kuridza mhere kanotona kutipirira namai nababa ndozvotinoona.
Munorevei apa mungajekesa?
Kazhinji kana pakangoita musangano imomuno muZimbabwe kana muSadaki kana muAU kana ikoko kugeneral assembly unotanga kunzwa kuti mastori akadai. Takaita maelections tikatopedza kati tichifambira mberi munyika. Nyika aiva kuino kuita nekusvibisa zita renyika yavo. Saka ngatishandei pamwe chete kuparamendi kwatiri tinavo ivava vemapato iyo tiposi vamiriri vayo tinavo ivo hatina kumbonzwa unokombeni tinotovaona vanhu mufaro wakanyanya kana tozoona zviri mumapepa totoshandisika kuti zvino ndovaivanga vachifara kudaro here nhasi wapo ndasundidzirwa ndazodai zvokunyepa vanongofarira kusvibisa zita renyika hameno kuti unovatuma mweya ruzivo.
Vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupuraito garepi vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo kanzura weward 26 kuglenora muHarare vaomberai Ishe Nhende avo vakapambwa nevanofungidzirwa kuti vasori vakasiya vaitwa kafira mberi. Vanoti kunyangwe vachiri muchipatara vachiri kuramba vachityisidzirwa nevasori ava. Ngatinzwei hurukuro yataita navo uye tatanga nekubvunza kuti vave kunzwa sei.
Tipo tiri kugama kuti tinayo yatichiri kudzimba makumba agonofamba zvakanaka takutinanavirira kuti miri ite zvakanaka namukuru wakatakaitwa nekuvhiririrwa tinazivi kuti unenge wakabayiwa chii saka nyama dzinhu dzatichikodzima asi zviri kuita zviri nani.
Asi vana chiremba vazoziva here kuti chii chamakabayiwa nejekiseni ramakabayiwa naro?
Zvino chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi batanidzi asi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaiko saka vari kutama kutsvagurudza kuti zvingava zvii zvingange zvakanovhiringidzwa nese nekuti tive tichishandira panhu pakachengetedzeka nekuti patakapedzera kunge tiche pakange poshata popinda vanhu vasinganzwisise vazvinotichitigira mushure meunge uye magota tisedu asungwa isaka inouya futi akuma pakutaurira vanhu vatisinganonzwisise kuti vanhu rudzivo so zvinhu zvese izvozvo zvinonoungana kuita kushungurudzika kwepfungwa zvokanganisa kurapika kwevanhu.
Muri kuti pane vanhu vakauya vachikutyisidzirai kuchipatara vasingazivikanwe vaiti kudii uye panga pasina mapurisa here zvanga zvichifamba sei?
Zvatinoita takatozvitangoita kuti pave nevakomana vanenge vachitichengetera so vanoti muvhiringidzana nevakomana vavo panze vachivanoda kupinda asi vakomana ava vanga vanhu zvitinazotanga tavaudzawo kuti aiwa kamunhu anopinda muno mushure mekunge achiriya nemu maonawo mazivisi avo kuti hama dzedu dzatanga kurakidzai dzikaite nekukanawo kupinda nekuti yanga iri nyaya yekuti tichengetedzeke sevanhu vanga vabva kushungurudza painozama kuti tigadzire dhishi nyaya yekuti tinge takachengetedzeka so tainoita kuti vakomana vavo basi zvondo vanotiudza kuti panapa pashata pane vanhu vari kuya vane motikari mhando dzinoshandisa nevakomana vesiyavo vaperetaa dzinenge dzisina maplate vaakuramba vachimawanda vachizama kuda kunopinda isiri nguva yevisit also vari vanhu vavasingazivi.
Tiri kunzwawo kuti motokari yenyu yakapwanywa zvakafamba sei?
Ndinorangarira tichinotorwa tiri pamutepak vanonoti pemukidza yavanongedzerwa pfuti zvinoitwa mumotokari yemhando yeGG6 yaive ine ruvara rwakaita brown ipapo ndopandakaona dombo richikanzwa pahwindo remotikari rekumberi ndo pandichirangara ndichiona nepairohwa vhiri rekumberi kuri kurutivi reruboshwe ndo pandazovharwa nebhachi kutikaona.
Vaomberaishe Nhende inhengo yeTCCC uye vakasarudzwa kuva kanzura muHarare vanga vari parunare muHarare. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi iri kuyambira kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi muZimbabwe zvinogona kuipa zvitevera sarudzo dzakonzera kusawirirana. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huri mugwara uye vanotarisira kuti huchakwira nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino kana kuti 6%. Kunyangwe vamutuli Ncube vari kuti makore mashanu adarika, Zimbabwe yange ichitosara nemari muhomwe pane inenge iri mubhajeti. Gore rapera vanonzi nesangano rinoona nezvezvikwereti reZimcode vakaenda kudare reparamende vachiti vanoda kuti itendere kushandiswa kwainge kwaitwa mari kuti zvemitemo yainge isiri mubhajeti inodarika zana remabhiriyoni kana kuti 107 billion Zimbabwe dollars. Zimbabwe ine chikwereti chemari chinosvika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 billion US dollars, icho iri kutatarika kubhadhara. Vakakweretwa mari neZimbabwe ava vange vachida kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena, kana Zimbabwe ichida kuti vataurirane pakuti chobhadharwa sei nekurerutsirwa. Asi sarudzo dzakaitwa dzave kupa kuti vakawanda vanokweretesa Zimbabwe mari uye nevanoda kuikweretesa vatyire kuti inogona kutadza kubhadhara mari, izvo zvinovhiringidza vemabhizimisi. Mukuziya nezvematambudziko atarisana nenyika, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chinai Mutambasere.
Pane zvakaitika tinoona kuti tatova kure kuresa naizvozvo. Hapana chatakaita senyika chakaratidza kuti tiri nyika tiri paku, you know, we are being repentant. Tiri nyika iri kutarisira kuti taakuda kuti chinja zvatanga tichimboita, taakuda kuti chitanga kugadzirisika tichiitawo zvinhu zviro kwazvo. Asi zvakabuda pama elections zvinoratidza kuti hatisati tasvika panguva iyoyo. Naizvozvo mushure mekunge tisingachakwanisi kuadresa nyaya yedebt crisis, zvichakanganisira zvinhu zvakawanda munyika, nekuti tanga tagara tisisina mari yekubhadhara zvikwereti. Zvinoreva izvo kuti hatichatokwanisi kana kuti zvinhu zvatanofanira kunge tichitenga zvakaita semagetsi apa tisina kuclear zvakare zvikwereti. So iko zvino ndinoona sekuti tiri panguva ya zvinhu zvanyanyisa zvatowedzera kushata darika zvazva zvakaita tisati taenda kunguva yemaelections.
Asi iyo nyaya yechikwereti chekunze nesarudzo dzemunyika zvinofambirana sei? Sei vachiti munyika muitwe utongoyo hwejekerere vasati vataura nenyaya dzekukanganirana zvikwereti kana kugadzirisa kuti zvobhadharwa sei kana kuti restructuring yacho?
Okay, so kuti ndinatsojekesa panyaya iyi ndinoda kukupai example. Handiti isusu tinoziva kana kuti mudzimba dzedu tinogona kuita situation yekuti pane munhu anenge achida iye kubetsereka. Asi tichiziva kuti munhu kana kuti ane problem kana kuti yedoro, tinoziva kuti baba ava takavasiyira mari vachashandisa mari yese kunotenga doro, kunyange even vaine problem yechikafu mumba. Saka naizvozvo munenge muchida kuti first munhu musati mamubatsira ngaatange agadzirisika nyaya yeproblem yake. Problem yedu yatiinayo isusu munyika medu muZimbabwe, tine problem yegovernance, tine problem yeutongi hwenyika, kuti avo vari kutonga nyika havasi vanhu vanotarisira kuti vanoita zvavanenge vati vachaita. Kana vakaenda kune dzimwe nyika vakakwereta mari vachiti tikuda mari yekuti tigadzirise kuhwange koliari, mari iyoyo tinoona kuti hakuzi hazvizirizvo zvainoshandiswa. Tinozoona mari iyaya yaakunzi yazopiwa mamwe vanoti ma-state owned enterprises kana kuti iri kurasika munyika nenyaya yeumhore. So kuti tibatsirwe tichibhadhara zvikwereti zvedu, tinenge tichitotarisira dzimwe nyika kuti either dzinotipa mari kana kuti dzinotipa mari kana kuti vanotikangamwira chikwereti ichocho. Sika hatingakangamwirwi chikwereti, mangwana tichizonodzokorodza kuita zvimwezvo zvakare.
Saka kusabhadharwa kwezvikwereti uku kunokanganisa sei vemabhizimisi vemunyika vanenge vachida kuzokwereta dzimwe mari uye nevanhuwo zvavo?
Pare zvino tinoona kuti munyika medu meZimbabwe hatisi kukwanisa, tingati takatarisana kana kuti ive nenyaya yechibage. Zimbabwe pare zvino iri panonzi ipo pahanga alete, nekuti gore rakapera hatina kukwanisa kukohwa zvakakwana zvinoita kuti tiwane chikafu chakakwana munyika. So zvinozoitika ndezvekuti mari inenge ichipinda munyika inenge yakufanira kunge ichibatsiridza nyaya dzechikafu, ichibatsiridza nyaya dzeutano. Mari iyoyo haisi kukwana. Kana dai ichinzi tinayo mari yaka inokwana inoya munyika tinozoishandisa zvakare mari iyoyo kugadzirisa nyaya yemagetsi, kugadzirisa nyaya yeroad, kugadzirisa nyaya dzemacommunications network yedu. So infrastructure yedu amiriro akaita zvinhu munyika pare zvino haabatsiri kunyanya avo vane mabhizinesi, nokuti anoita kuti munhu aite bhizinesi muzimbabwe zvinyanyodhura sereki, nekuti hakuna magetsi, nekuti hakuna mvura, nekuti kana achitarisira kuti iye achange achida kutenga kana petro kuti afambise zvinhu zvake zvaari kutengesa, zvange zvichinyanyisa kudhura. Tu hatina mari, hatikwanisi kukwereta kuti tikwanise kunge tichigadzirisa zvinhu zvinoda kugadzirisika munyika yedu.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Muzvare Chennai Mutambasere vachitaura vari parunare kuLondon. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zviuru gumi nechimwe nemazana matatu kana kuti 11,300 vakafa kuLibya zvitevera mafashamu emvura uye uwandu uhu huri kutarisirwa kuwedzera. Vakafa vakawanda vainge vari mudunhu reDenna uye izvi zvakaitika nemusi wesvondo, svondo rapera. Vanhu vanodarika zviuru gumi kana kuti 10,000 havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Vanopa rubatsiro vari kuyambirawo kuti vave kutyira kupararira kwezvirwere zvinogona kutozouraya vanhu vakawanda. Mutungamiri wesangano reEuropean Union Commission vaUrsula von der Leyen nemutungamiri wehurumende yeItaly amai Giorgina Meloni vashanyira chitsuwa cheLampedusa icho chinonzi chaita dambudziko guru revapoteri vanodarika zviuru zvinomwe kubva kune dzimwe nyika dzichiri kubudirira kusanganisira dzemuAfrica vari kukwira zvikepe vachienda kuItaly kuedza kuti vatsvage upoteri. Vanhu vanogara pedyo nechitsuwa ichi muItaly vanoti havasi kufara neuwandu hwevapoteri huri kuramba uchienda kunopinda munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Tabo Kancube, mutori wedu wenhau weStudio 7, achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzine chekuita nevechidiki.
Ndakazvarirwa kuHarare, ndakakurira kuIkopivana 4, ndini musikana and ndini second born. Life yedu ndati life yangu upenyu hwekumba kwedu yanga iri pakati nepakati, ndesinonyanyaoma ndesina kunyanyoreruka, asi ndiri mwana aitofamba dhesenti akareba kuenda kuchikoro. Dzimwe nguva ndaitosvika kumba kwadoka nekuti paitokwirwa tumakombi kuenda tumakombi kudzoka kozi ndaidzidza kuHatfield.
Takatanga kupinda mune zvemutongero wenyika sei?
Mune zvepolitics ndakazotanga patikambosvika 18 years, chinhu chindaindogara vanenge chiri mwana akangosvika 18 years, panongoitwa zvemusangano anenge apeswawo mastructures. Saka ndopa ndakatanga kuita zvepolitics, ndichingatogonewo kana kuita chingati kusvikira ndatovawo PC yekumayouth access. Handina kutora nguva yakareba, ndakabva ndaroorwa ndakabva ndaroorwa ndiri kugara izvezvi zvekurishinga.
Maroorwa makazoenderera mberi sei nenyaya dzepolitics idzi?
Ndakatombosvikawo ndichitongoswa mastructures enzvimbo yandanga ndiri. Ndikabva kusel ndangandisel ndakaita secretary, ndobva ndaenda kubranch ndikaita secretary yeeducation, ndichitongokwidza ndichitongodaro kuthen ndobva ndazoita kuyouth ndanditrezara, ndichitongokwidza ndichitongoenda. asad na kunyani kwenye mchezo kwa zina ndaba kwenye pingo kwa maposti wa ya kiti ndaba kwenye pingo na kuzungumza kwa kiti mwa kati kwa kiti ndaba kwa kiti kwenye pingo kwa ujumbe ndege kuchora bani kwa ndani
pa kuwa pa maka shika 18 years manga murukushanda ere manga murukushiti ra business ere maamu chita se
panda za pesa chikora ndaka tuenda kwa sambu katika ndaka shopping ndaka ndo pandarorwa ndoku kurushinga ndakangoshanda ne Men's World Vision ndichishanda program sponsorship yevana andandiri volunteer but ndimi nanozvishandira nemaoko angu ndinochengeta nguruve right now ndinenguruve 43 ndinobheka mabhanzi ndinopitisa maputi ndichipeka ndichitengesa ndo basa randinoita zvangu.
Titarise izvezvi mava muparlament, chii chamungavimbisa vechidiki?
Nzvimbo yandinogara inini inzvimbo iri kudhevelopa, saka zvinhu zvatakaitirwa nezvatiri kutarisira zvichiri pagrade repasi, asi sezvinhu zvichiri kuuya zvekuti mayouth edu daiwana maprojekti maprojekti ari kuno kune nauro kuti inzvimbo isinganyanyi naya seredhi dzechengeta nguve ekuchengeta mbudzi ikiva tichivapomba nekuti vaenda kunodzidza zvekusona nezvekuchengeta huku nekupane zvakatombounzwa zviriko izvezvizvi zvatova pasejiri nani then kuzvikoro zvedu vamwe vanga vatorimwa zvikoro zvatisaicho asi sofa tatoa zvikoro zvakavaka zvekuizi mwana nebhatarareka anotoapisieta zvikoro zvezvo anokwanisa kutodzidza vatova even nemvura ekutovhura pamateti saka chetiringonyanyoda sereki ndechekuti pamaprojekti atiri kupiwa dai kwawana let me say tumaindustry tudiki tinokwanisa kusponza kuti munhu ari kuchengeta nguruve dzake awane padhuze sekunotengesa nguruve dzake awana padhuze sekuti at least magesa kange aripo munhu ari kusenhaende dzake achamira kuti ndichanoovhaletesa kuharare o ndichanopita ndrodhari yangu kuharare zvinongoitika tiri kuno kukurushinga then marodzi edu isusu anongogredwa chete tichizi kukanaya anovhiringidzi saka tikuti dai matara edu achiwedzerawo kubva kwaakagumira kusatara achisvikawo kumamisha kuno zvinobva zvatibatsira nechimabhazi tanawo takungofamba patinoda saka tikange tine tara tibatsira tinge tichisaisaisa mabhizinesi yedu tambura yatinoda zvinhu izvozvo zvikaitika I think mayouth edu anofara vana vedu vari kuchikoro vanokwanisa kuaccessa education kunge pandatora nenhaya yemagesi ICT ikauya vana vedu be just as easy equal sevana vekumataun.
Semunhu ava mutungamiriri munzvimbo murume wenyu anozvitora sei?
Murume wangu anondisapota zvakanyanya ende ndinofunga kuti ndini manotondidzera sekuti ndichiriwe chidiki ndini manoita hasha dzimwe nguva nezvi zvinenge zvichiitika asi munhu anotondidzera munhu anondi advisa supportive.
Avo vanga vari amai Barbara Thompson vakapinda mudare reparamende vakamirira vechidiki vekumashonaland central vari pasi pebato rezanupf. Vanga vachitaura naTaboka Ncube westudio 7 vari kumashonaland central kwakare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndadzoka zvekare nenyaya yevaRoma 13 iyo inoti hurumende dzakadzikwa naMwari, naizvozvo vanhu vanofanira kudziteerera. Nhasi tina mufundisi vamunogara muchiwa pachirongwa chino, Reverend Kenneth Mutata, vatabvunza kuti vatiudze maonero avo pamusoro pevaRoma 13 sezvo paine vamwe vanoti dzimwe hurumende pasi pano hadzikodzeri kuzviti dzakadzikwa naMwari. Reverend Mutata, heyo nyaya iyo.
Tinotenda vaWande. Chekutanga ndechekuti mashoko ari muna Romans 13 anofana kuverengwa pamwe chete namamwe mashoko mazhinji ari ku testamente itswa ane testamente yekare pamunoona dzimwe nguva mwari vachifarira kugadzwa kwemadzimambo dzimwe nguva mwari vachitaura kuti umambo hwevamwe vanhu hwapera
sei muchidaro mufundisi titsanangurirewo apa
mwari vano recognize government in capital letter G nenyaya yekuti mwari vanoda kuti munyika munge mune order uyezve kuti munge mune justice kana kuti kururama saka mwari vanoda kuti kunge kune hurumende dzinofanira kunge dzichiita kuti kururama ikoko kuveko mitemo iveko uyezve kuti mitemo iyoyo iitwe zvakanaka
saka mwari anoshanda nehurumende dzose here sezvo vamwe vachiti dzimwe hurumende dzacho dzinoshungurudza vanhu pasi pano
mwari havana hanya negovernment in a small letter G kana kuti hurumende imwe neimwe inenge yauya kana isingachifambirani netsika yekururama kana kuti yejustice uyezve nekugadzirisa kuti vanhu vagare zvakanaka
sei tichiona vanhu vechitendi vachinyunyutira hurumende dzinonzi dzakadzikwa namwari
ndokusaka tichiona dzimwe nguva munhoroondo yebhaibheri mwari vaikurudzira kugadziwa kwamambo asi pamwe tonzwa vachitaura kuna Nebhukadhinezari kumuudza kuti umambo hwako hwapera kana kuti vachiudza Saul kuti mwari havachakurecognize chero uchiri pachigaro zvaitika izvozvo kana mambo asingachifambi negwara rekururama rejustice kana kuti negwara rokuti vanhu vagare zvakanaka
saka nyangwe hurumende dzinoshungurudza vanhu dzinogona kuvanda nemavhesi emubhaibheri evaroma 13 here nai mufundisi mutata
Romans 13 inongoshandisika chete kana hurumende ichifambirana nemurayiro wokuti vanhu vagare norugare uyezve noupenyu hwakanaka nokuti kana ukagara uri mufumi uchitonga munyika ina vanhu vakawanda vane nhamo nokutambura haugoni kutonga nyika iyoyo norugare nenyaya yokuti vanhu vazhinji vanenge vachikuvenga vanhu vazhinji vanenge vachisvora utongi ihwohwo
munotii kuvatongi venyika pasi pano
zvakakosha kuti kana ukava mutongi zviri nani kuti iwe uve murombo vanhu vako vachidya vachiguta nokuti vachakupupurira zvakanaka zvino kana iwe nemhuri dzako ukafuma vanhu vose vaunotonga vachitambura vanhu ivavo vachakuvenga zvikuru kwauna vanhu vasingachakuteereri uri mutungamiri wenyika woziva kuti umambo hwako hwasvika pakushayiwa simba
saka muchidimbu Reverend Mutata mashoko ari muna varoma 13 anorevei anotiratidzei
mashoko ari muna Romans 13 anotaura kuti vanhu vanofanira kukudza hurumende ndozvinofanira kuitika kana hurumende ichikudza mirayiro yayo uyezve ichichengetedza vanhu vayo uyezve kana ichiita kuti nyika igare norugare uyezve kana ichikurudzira kuyanana uyezve kana ichipa vanhu mikana yakafanira kana zvose izvozvo zvikaitika vanhu havakudzi hurumende nenyaya yekuti vanoihla vanokudza hurumende nenyaya yekuti vanoida izvozvo ndozvinoita kuti nyika igare norugare kana zvikadaro Romans chapter 13 kubva paverse 1 inotanga kumeka sense kuvakristu kunyange nevanhu havasinganamati tinotenda wande
tinotenda zvikuru Reverend Kenneth Mutata netsananguro yavatipa ini ndini tanonoka wande ndichiti musara zvakanaka
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino vateereri tisati tavhara chirongwa chedu regai timbotarisa zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Highlanders yarova Yada 2-0 FC Platinum 1 Triangle 0 Capes United yaita Mangange 1-1 neChicken Inn kuchitiwo Simba Bora yaita Mangange neShisham 0-0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamberi pegungano reUnited General Assembly nemusi wechina, asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti sangano iri rinofanira kuti rivatsure nemhosva dziri kupomerwa hurumende yavo dzekutyora kodzero dzevanhu kunyanya vanopikisa. Asi veZANU PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Aiwa hama wadiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiya mina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 17 kuMpandula 2023 mokhethube. Endabeni zethu namhlanje.
Umzana Mnangagwa uzahamba khonale elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho elungahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakhansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority.
Ngokuqhubekela phambili ukuhlanyezwa kwabaphikisa urhulumente, zalethulela ezamasiko, ezabatsha, lezemidlalo, zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikarhulumente zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambe labazamvikela, abaphathi ntambo benhlangothi ezitshiyeneyo labanye. Umnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, iy'nkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umzana Mnangagwa, uzahamba khonale elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ama-reporters lana e-Sadek le-AU. Kutho ukuthi vele iyasaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okuqala, into yama-sanctions yaseziphele ngobe beyilokhu ethi sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngokweZambia esithi khona hathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Kasuzaqembe aqambe negama, kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje esithi kanti yindaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa nxa sikhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi akhozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu, mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle, kunokuthi yena athi yena hhayi kungonethi kulungisisa. Uyabe sedini izikhondiza kube sezithethisana labantu begijima sesiyathaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi inhloni kazikho ngumuntu lwana ovele usengene ehlandeni lokuthi asalaleli muntu, akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. I don't believe it's much. Let me show you Agula.
Yeah, what does the one Angelo Antonio Guterres on Yobambe, United Nations, Women's Ramshope, Utunmobil, Nakoge, I work on Appa Pera, Inclusio, Yamshope, and K. Agunja.
Yeah, there are German future lap and forth into the United Nations. Antuan is very young and to Yomanyan. I think Silver was in Amanya Amaji, the Satic, I recall now, the South Africa. Uti. Uyenzele umuntu amhlophe awuthi ukuthi uyathakazelela manje ngoba nxa umntwana engajamela kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe mina vele ambona ngathi ayibona ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe i-United Nations ukuze bamhuge beze bakhulume baye bahlalisane naye phansi lokho vele kuzakwenzakala
kodwa uyalalela yini ababe bekhuluma
ngaye uyalalela into ekhulunywayo ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayevele ezalalela abantu ababemtshela ukuthi hhayi kungabi kulo khetho akube le nhlanganiso yomanyane kodwa yena waqinisa intamo kunje sohanthela abanye asebenza labo vele bayakhalakhala kalaleli ubuchole bakhona yibo obusinze emfentinyeni esikuyo khathela
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcweti kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncobakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathole amagabha avuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority ePhalamende khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections, abantu sebethuseli bazakwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi okwesine yikuthi vele injongo yezani ngabona sidliwe iyasebenzisa udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekere, sakubona kundabaningi sithole. Yikho-ke istrategy yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathuselwe, bangathuselwa sebezayekela ukunakana bagcine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu ade bekhangele ukhetho yi-Zac. I-Zac yatsho ukuthi asabe nqobile ngobani. U-president wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs eZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma kuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe e-parliament. Ayinto bafikile e-parliament ngale batho bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo yi-Zac. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. IZANU-PF ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazise ukuthi baselizweni labo bakhulisa benjani.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibusayo, laba abacatshangela ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, uhamba njani kona?
Okuningi ningi lokho okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni imboni ngani uma kunomthetho selomunye akuhanjwe kuyobikwa emapoliseni abantu laba dinga amapolisa njalo uyabe ngasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo silama courts ukuthi uyahamba kumthetho wandaba uvunyela uma ngalelo umuntu ohlukuluzayo so ukuthi seza kuphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulamanye abakhonona nayo hayi ngibona ngani mina kimi kwezinto yabo ngafanelanga ureference la chaya impembe ukuthi sikoze namhlanje singenile ureference yabo leyo mpembe ukuthi ayichaye nguye onemvume ukuthi lesiyanda yisikole so thina njengeZanu PF asizanga sizirefurele kwaba khona izekhi eyayikhayelele lolu khetho yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president so namhlanje ngasokuya abantu bathi khona bona basuthiseki abasuthiseki ukuthi kukuphi kade ufanele kube njani so thina sikukhalele ukuthi ilizwe iZanu PF siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5 abafuna ukukhayelela lolu khetho asikhayeleli ngo-2028
Umlunzana Maleki Nkomo lilunga lebandla leZanu PF. Ubekhuluma leStudio 7 esevela Bosi esabalweni seMatabeleland South. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangene sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sefika Bosi inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe zimpophoma zamanzi. Kwele Libya, ulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kujabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni se-Libyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo bajabane labantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Wezamasiko namhla usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Patricia Shabalala ochasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana abantwana abadlwengulwayo intandane lamantombazana asakhulayo intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempela viki ephelileyo.
Mina ngisungule uhlelo lwamantombazana ngabona sokulandela kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana bese ikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalezele kakhulu sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo nokuthi bahloniphe sengaphundize lapha lalapha. Ngatho ngithi ngibone ngiqabe basichaphise besesebancane so bathi umthente uhlaba usamila ngihle mbafundise ngibatshengise ngendlela zokuphi ukuthi bazibambe njani bengaphungula kuvela amazili amaningi ngoba mthetho wasezibona umntwana oyintombazana akumeleka angaphonge uhambe samanxa yeteti le sekunjani sephonge ubambana lokobaba kumphaa ngase ngithithi hhayi amasiko laphathe kahlezi
liphathisana labazali babo lo mphakathi na
abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomphakathi wabakho akuthi sigcinele abanye omabaka abakho basebagweti kangaphi khona bebazweni gogo nika abantwana basebele kani ngicela ukuzigcinele khona umfundisele uqoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana laba siyabehluseka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezihle nabethesha izenzela umuzi wakhe kumbuya ngapho engahlukumezekanga ngabekhosha obukhulu abazabi abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza sikuthi mama sibabonile nampobani bona laba abadlenise asabandlukuli sibadlabo sabona laba abangadlengelwanga sibafundisa ukuthi baphathane njani la nabanye babo siyabancede ukuthi sibabuyele esiningi abe woyi ngashakusezenyanya ashakusezifaka yedwa kaphana nokwazeke kwayilokho kunjalo
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo
ye bakazi izifundo zabo kakhulu siyabahlanganisa labangamankazana bakhulumisane bafundisane nabo batshelane njaloko sesisakhile inhlanganiso esasezinyose nabanye abantu abadaka banjengezeimlaneni babuye bazobafundisa ubatshengisa ngabe bayabuya nje bake zamengabafata abafata
kamba tsa ka re se se ke bo tlo de tlo nna ke ba 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 ba
inkosi isibisebenzisa ukuthi iyokulwa ngoba bathe bechekele namabutho ayo bahambisake nangoba kajeshi baqedwa lapha egadabeni yegadaba.
Kahle kahle kuyini okokuhlanganisa la masiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje kamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye kwesinye mhlambe ngingalahleki ngingaphumi kwakalithi lokhu ethiwa kade i-identity ukuze ngenze kuhle emhlabeni. Mina ngingumama olandela ilenseyi lakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waka into yokuqina yomfazi. So mina ngizenzimasha ugogulo ezikheni ngibe ezikheni umama wesizwe kamthwakazi. Abanye beni bangibiza bathi umama wesizwe umama wesizwe sikamthwakazi. Ngithanda ukuthi ngibuyisele ngibekonje
sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansile yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho kwenzakala koBulawayo?
Abantu abami bangugogo inkosi abantu ababibo bazali inkosi omathabalala omavuso abajengadulila omthimkhulu omazali inkosi ngikhaba nesigodlo samndesiyana ngoba ngiwami umuzi otaphaka ngizengikhuluma khona yiwo esasisenze senkosi umuzi wenkosi ungumuzi wenkosi. Hhayi veke ithukuthele ngempela ngangibelile ukuthi kungenzakala ngafaka khonokho ebantwaneni bami bekela ukulalela ngabasokusekwenzakala khonokho ebingingabusini baphinda
lo unkosikazi Patricia Jabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa econgweni losithandekile Mhlanga weStudio
7
sikasizwe ezokholo lesikristu silontungameni Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Lingabe linjani bazalwana abathandekayo kumagumbi amane omhlaba lapho elikhona? Sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje-ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2. Siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala-ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje: inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela, ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphi ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awo baba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngathi ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda enguNehemiya eyabonakala ilobuso babudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso babutshengisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imilomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akizwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho, kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze uthi uthini. Ungakhangela-ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungelantokozo, obungelanjabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe ikubaselela okokudla amandla kawakho, imali kayikho, yenelise ukwenza ulutho, kube sekusithi ubuso bakhe bube sebubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bagcine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqotshwa yikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo abazali labantwana akula kuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. Ungatshelwanga muntu, uyazibonela ukuthi ungaba yindlala, ungaba zingxabano, ungaba yikuswela, injabulo kayikho. Ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha, akula kujabula kuleli khaya. Kodwa-ke uNehemiya uthi wesaba kakhulu iNkosi, simbuza ngobuso bakhe, kucine ngokuthi kuvesi 4, ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Asikhulekele uNkulunkulu wezulu, sethule imithwalo esilayo ngaphakathi, sibe yibo abathola injabulo lokuphumula okuvela ngakuwe. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Wezabatha uTaboka Ncube weStudio 7 uXoxa loTonderayi Maphosa wayethatha izidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise university ngo-2006 and ngase ngisima ukusisebenzisa ngo-December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University, ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo etown. Sathi singene etown ngabona abantu bedakwa besisebhawa, bengakangeni kubhawa empilweni yami. Bekungokuqala ukuthi ngingene ebhawa. Ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili, begida sibili, bebekholisa impilo khonapho. Kodwa mina ngangingela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khonapha. Ngase ngisithi kimi, hawu Tonderayi, ungabamba imbodlela leyi engxeye ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo laphana. Yikho okwaba ukuqala kwedubo lami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besobubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ukubronco, i-bronclear. Kwabiza futhi i-diazepam, la ngama-sleeping tablets, ngesishoneni babanye bathi ngamangemba. Akuphelanga khonapho, kwasokungena futhi ethiwa i-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho, kwasokungena iguga, umtoriro lo osobungenile, osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni, ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekadingalunganga. Ngangingena ku-EcoCash yakhe, ngisenza ama-transfer ku-EcoCash, ngisenza i-bank to wallet transfer, and i-pin yakhe ngayithola ngoku-installa i-application ekade irekhoda konke ekade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe, ngitshontsha imali yakhe ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokho kwachiya ubudlelano lemuli bumenjani?
Ngemva kwalokho khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe, wangixotsha endlini. Engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba eHighfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizwa?
Ukuze ngime izidakamizwa lezi, usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya eHighfields, wabuye eHighfields wangithatha, bangikhulekela sibili, bathandaza sibili all night. And mina ngizikhangela esibukweni, ngangingasathabi ngekade ngikubona. Nxa abantu bekubiza bathi ngama goodbye, uyabe usuvuvuke entanyeni lapha, bathi ngama lymph nodes ebese vuvuke ukuthi lami bengingasazazi ngizikhangela esibukweni. Abantu bebesithi bebengikhangela ngokungani bebengenyanya. So into le isibili yangehlukuluza ukuthi hayi Tondirai, wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela esibukweni, khangela isimo sakho, abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele kuchangethi hayi lo ayisiyo mpilo engani ilungile. Masalo wami umama wokungizala wabhubha, and nxa abantu bekhuluma yakhulunywa kusithi ukuthatha kwami izidakamizwa kwamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lusona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngixojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela msebenzi. Ngangingena lokuphuma ejeli ngoba ngangitshontsha, kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizo.
Lo nguTondirai Maphosa obexoxa loTabo Kancube weStudio 7. Wezemidlalo intathele izindaba yethu yemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seCasilaga Premier Soccer League.
Iqembu leLenders linqobele iyada ngethu kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu lithiwa ngomklomelo owodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeLenkezi Platinum Stars. Iqembu leNkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45, kuthi leLenders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge-1 kanyange leFC Platinum, kuthi iqembu leSimbabwe linqobe leShasham nge-1 kanya. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana kuStudio 7. Igama lami Alson Ndlovu, ngibuya eNkayi esigabeni saseGugu. Ngingumculi werumba. Igama leband kuwe Super Sounds. So okwamanje nginama album i4. Manje sengisebenzela ialbum S5.
Manje sizokuza mabo. Izinto zayiga bazamini
azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana sikhona kuwe Super Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook. Ba uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseguwe, ngiyatholakala laphana ku +27 84 633 6509.
Siyabonga kakhulu ke jahala ekhaya singakagqibi uhlelo lwethu ukuthi sikhangele bezigogela umongameli amasomnanga ukhangele umntu uza kuya ke kwele melika kusukana ezilandelayo oluvalisayo wonke ibsidube
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.